zvakakosha kuti tinotenda zvikuru kuti nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe haisisiri nyaya yeZimbabwe, yava nyaya yeAfrica. Yava nyaya zvakangofanana nemazuva airwirwa rusununguko. Nyika dzakaita sana Mozambique, nyika dzakaita sana Zambia, nyika dzakaita sana Tanzania vakataura kuti kuchange isu takasununguka hatigoni kufara norusununguko kana vamwe vari pavamwe vedu vari manext door pedu vatsvakatsvigirirwa. Ende vakaenda pavakagona napo kutipa nyika dzavo kuti tirwise tichibva kunyika idzodzo, zvikazoita kuti nyika dzinge dzinobudirira dzichikwanisa kudzikuwana kutonga kuzere.
Ko sei muchidaro vabima?
Ndizvo zviri kuitika kuti Africa yakamira kuti aiwaka hationi chikonzero chezvikonzo chechinoita kuti muve nezvirango zvamunopa Zimbabwe. Zimbabwe inyika yakatorerwa nyika yayo nevapambi pfume kupa nemacolonialist. Vatora nyika iyoyo vaipamba, vakatora nzvimbo dzakakora dzinevhu rakasimba, vakasiya vanhu vamuvaridzi varo vari mujecha. Nhasi vakuti aiwa nguva yakwana, chitipaiwo nyika yedu, chiregai titorewo ledu yedu. Nhasi zvakuti maitorerei, mopanishwa zvekare kutora zvinhu zvenyu.
Ko zvavari kuti ivo muZimbabwe muri kutyorwa kodzero dzevanhu?
Kana nhasi ndinogona kungoti muAmerica mune zvakangodaro, hakuna kwatisingagoni kungoninira kuti kune human rights violation. Tiko tikada kutaura nyaya dzataiona dzaitika iko zvino kuAmerica, titoti chii nezvazvo? Asi handiti tinoti ndo vari panumber one kune nyaya dzemahuman rights. Zvino kana munhu achitsika mba muhuro yomumwe neipi kusvika munhu hafa, chii chatiri kutaura? Takambozviona zvichiitika kune here izvozvo? Nyaya dzimwe ndedzokuti zvinhu zvinotaurwa kunzi kune mahuman rights kwazodai inyaya dzinei dzichimhanyiswa navo nevamwe vanee vachifunga kuti vari kuda iri nyaya yokuti vari kudawo kuti dai tatonga, dai tapindawo mumasimba. Asi kuti tipinde mumasimba ngatichinenera ava zviomeswe, vave vanhu vasipafara navo pamutonga pavachavhota vanoregera kuvhoterwa. That's all there is. Hakuna nyika yakanyarirorunyarara seiko zvinezvi. Muchitora mainvestors achitaura kuti tinofara kuva muno, hatingadi kuenda kumwe nekuti vanoona nyaya yenyika inorunyararo. Vanhu vanofamba nguva yavanoda, hakuna unoswera achiti hei, vanhu vanozvigarira zvakanakanaka. It's so peaceful.